Nyaya muri kutaura iyi inyaya iri pamwoyo yevanhu vazhinji vanobva kunyika kwedu. Asi ini sekuona kwangu handifunga kuti zvichabata-bata vanhu vese. Hazvigone kuti America ingomuka ichiti haichada vapoteri. Nekuti yakanyorerana chibvumirano chakanyorwa muna 1951 Convention of Foundation of International Refugees. Ichocho chinotaura kuti munhu auya kuzopotera hagone kudzoserwa kunyika yake, nyika iyoyo iri kumushungurudza kana kuti yaimushungurudza kana kuti inokwanisa kumuponda kana kumurova kana kumusunga paanenge adzoserwa ikoko. Saka zvinenge zvisiri pamutemo wavakanyora ivo United States uyewo wavakasaina. Asi kune vamwe vari kumberi vatinokwanisa kutaura nezvavo vanokwanisa kudzorerwa, ende vanhu ivavo vari pamapoka handingati mairi.
Mungatiudza kuti mapoka maviri amuri kutaura ndeapi?
Mapoka aya ndevanhu vaya vakapinda munyika yeAmerica zvisina mvumo, kuya kwavatinoti kujamba bhodha. Vanogona kunge vakapinda nekupi kana nekumexico kana nekupi, vopinda vasina kana chavainacho, vasina kana bepa ravanopiwa rekunzi mapinda muAmerica. Vobva vagara vasingazikanwe kunzi vari muAmerica, asi varingori imomo America imomo, vowana nzira yekuti vashande. Saka vanhu ivavo vari undocumented, ndo vamwe vacho vanenge vachitsvagwa ivavo. Kwozoya boka rechipiri, iri boka revanhu vaya vakapinda vaine matatonzi mastudent visa kana kuti mavhiza aya ekushanya kana kuti aya ekuuya kumachechi kana kuti aya ekuuya kumaworkshop. Vobva vapinda votadza kana kugadzira mapepa vagara kudaro, hapana chavaita, havana kunyorera kuti vawane asylum kana kuroora kana kuita zvinoita kuti unzi uri mugari wemuAmerica. Vongoramba havo vakagara. Vanhu ivavo ndo vanonzi undocumented, vanenge vachitsvagwa zvakare.
Kana tikatarisa nyaya dzavapoteri pasi pose, chii chamunoona sokuti chofanira kuti chiitwe kubatsira nyaya dzevapoteri vanenge vaenda mune dzimwe nyika?
Inini hangu chandinoona semunhu agara munyika dzevamwe dzakawanda, ndisandau yakuno ndakagara kuBotswana ndofunga makore gumi, ndinoona kuti munhu akapinda munyika ngaangopiwa mukana wekuti akwanise kushanda. Fanga sezvi zviri muZimbabweans tinozikanwa nenyaya yekushanda. Saka tikangobvumirwa kushanda wogara hako uchibhadharawo mateksi zako zvakanaka, uchiteedzerawo mutemo wenyika iyoyo zvakanaka, handione paine chinenge chakaipa, nekuti unenge uchitobatsirawo nyika yacho iyoyo nekubhadhara mateksi paunenge uchiita, uye unenge uri munhu akanaka asiri kutyora mutemo.
Chinonyasa kunetsa chamunoona imimi chinoita kuti zvinhu zvirambe zvichitaurwa taura kudai, chii chiri kunetsa muAmerica nenyaya yavapoteri?
Chikurusa kuchinja kwemutemo. Ukasvika paine hurumende inenge ichinyaya kunzwira tsitsi kana ngoni vanhu vanenge vapinda, panenge paine mutemo yakati rerukei. Ukachinja mutemo kana kuti ukachinja hurumende, popinda vamwewo vanenge vasinganyanya kunzwa tsitsi dzakanyanyisa, vanenge vachinzwawo tsitsi hativashore, asi kana tisina kunyanya kunyanyisa, vanoisawo mutemo inobva yanyatsosunga zvinhu. Semutemo iri kuteswa iyoyi inoita kuti kupinda muno muAmerica nekuzogaramo nekuzotsvaga upoteri kuve kunobva kwanetsa.